musangano yakakosha pakuti Zimbabwe inofana kugadzisa ukama hwayo neWorld Bank neIMF kuitira kuti nyika iwane kuwandudzika paupfumi hwenyika. Tine chikwete neWorld Bank, IMF takabhadhara. Tinofana kuwirirana neWorld Bank. Pari zvino Zimbabwe haina mari, asi tinofana kuwirirana kuti World Bank inokwanisa kutipa mari itsva, itingati fresh capital, kana tagadzira mapolicies anogamuchirika kuti right, Zimbabwe ya open for business, tabvisa indigenization, tabvisa corruption, taisa mitemo yematexes yakanaka yekuita kuti nyika yachisimukira. Tinokwanisa kutengesa nyaya iyoyo kuWorld Bank kuti titipaiwo katatendeukaka mari kuti tikwanise kutanga kusimudza business. Kana kuti musikati kutipa mari, ngatichiwirirana kuti pamakore 3-4 achatera chekubhadhara yemari yenyu ishoma nezvishoma yetanga tinokwanisa kukupai.
Ko, tichitarisa mabhanga iwaya reWorld Bank nereIMF akakosha zvakadii tichitarisa nyaya dzezveupfumi pasi rose?
World Bank neIMF tikazvitarisa paeconomics ndiwe tingati vakafarana nemainternational commission of audit. Tese tinoenda kutinovadzira commission of audit ndiwe vanotendwa kuti kana wadhinda chitendo cha commission of audit waisungirira kuti zvauri kutaura pai ndezvechokwadi sekuti paafidavit paya. Saka kana musina ukama neWorld Bank sekuti pamakore machure pamakore gumi machure upfumi wedu usina kumira mushe, politics ina kumira mushe, World Bank neIMF vakambotiza muno muZimbabwe muno. Mainvestor havauyi pasina World Bank nekuti hapana kuzwa certify kuti nyika iyi iri kudziya kwairi kuenda. Saka ivo havagotsikani nekuti mari yavo inovachengetedzeka here, mari yavo chaizoinvestor ichadzoka here. Saka vakakosha vana World Bank. Asi dambudziko tinandire kuti hatina mari yekubhadhara, saka tinofanira kuwirira navo maproposal edu. Ivo vanotibatsirawo futi kutipa maideas kuti apa dai madai. Tikanga tateedzera izvozvo tichitenda kuti tinova tashandisawo tsvagirudzo dzedu nevanenyanzvi dzeupfumi hwenyika muZimbabwe tikawirirana kuti pamwe pacho anokwanisa kuti kukunyepera sezvavakaita paSAP vakatiti taiso tikaenda musango. Saka tikapuwa advice yadzidzano pangwaona zvako tikapangwa tine redu tikazi tikawirirana nyika inokwanisa kuenda mberi kunyange vasina kutipa mari vachitipa advice.
Tichitarisa panyaya yekubhadhara mari kumasangano akaita sana World Bank, Dr. Mugano, vamwe vanoti munyika macho zvinhu zvinenge zvisina kumira zvakanaka zvekuti kuda kubhadhara zvikwereti kungava kutowedzera matambudziko acho.
Ndizvozvo zviri paviri zvatinofanira kuita ndezvekuti isusu hatifani kuzvisungirira pakubhadhara zvikwereti. Zvakanga zvaita vachinamasa pavakaenda kulima makore aya vakanga vazvisungirira kuti Zimbabwe ichabhadhara $1.8 billion muna 2017 April, iyo vachitaura muna October, vachireva kuti in 6 months vaifana kunga vareza $1.8 billion. Tikamhanya tikanobhadhara $108 million kuIMF tikarichiti paemari vakaita meeting vakada tikupi mari musina mabhadhara World Bank hausi tavabhadhara chikwere chajokoniya saka tikupi mari muri kupaona mai
zvii zvingadzidzwe neZimbabwe apa.
Saka isusu tinofanira kudzidza ipapo kuti vana World Bank havakurumidzi kutipa mari. Pane politics apa. Iva vana World Bank ivava zvivione vaitira nyore kubvisa chikwere cheZambia, Mozambique nedzimwe nyika nekuti havana dambudziko nepolitics America. Nekuti munofanira kudziva kuti World Bank neIMF ino madecisions anomekwa nekuburidza nemavotes. America pachezvayo ine 17% yemashares eIMF semaenzaniso. Nekuti mari inobhadhara makambani manyika dzakasiyana-siyana kuWorld Bank, Zimbabwe tinobhadhara mari yedu, upfumi hwenyika iyoyo ndio unodetermina kuti inobhadhara mari yakawanda sei. Mari yavabhadhara ndochidetermina mavotes avo. Saka muri kuona kuti ari kuita America neZimbabwe iri kuti hatikubvisiri masanctions musati maita credible elections, hatikubvisiri masanctions musati maita chino nechino. Murupaona. Saka ndo zvimwe chita vakaenda vaku IMF vakunovhota manje vane 17% share. Britain inenge iri kuma 13% share. Saka munorohwa nevhoti. Saka America haibvumiri tipuwe mari kuti ndiyo ine mavhoti akawanda. Saka isusu tinofanira kubhadhara chikwereti. Asi hatifaniri kuzvisungirira tichiti tichapuwa mari nekuti hatifaniri kukanganwa politics dziri behind the scenes. Saka ndinowirira nevanhu vane maconcerns kuti hatifaniri kuzviuraya. Tinofanira kubhadhara paperi neplan. Vana World Bank naIMF havana kumbotisungirira kuti tipai mari in 2 months. Isusu tisu kuti ameno tiri kumhanyira kupi kuti tinopa mari in 2 months. Tinofanira kuzvipa plani inoenderana nehomwe yedu.